Izvi zvabuda pamusangano wakokerwa neZimbabwe National Chamber of Commerce naSimuharare, vamwe vemabhizimusi vachiti vakasvibiswa mazita avo zvakanyanya nehurumende, izvo zvokanganisa mabhizimusi avo. Mukuru weGlobal Solar LED Bulbs vaJeffrey Rugare vati vakatoshamiswa uchiona kambani yavo yakanyorwa pavanhu vanonzi vakabuditsa mari asi ivo vachizvichenura panyaya iyi.
Global Solar haina kubudisa mari zvinorambidzwa pamutemo wenyika, asi Global Solar ikambani yakatovhura mabasa muna January. Takavhura kamba yekugadzira maLED bulbs maLED tubes, asi nyaya yakangoitika yanga iri nyaya yekuti pane mapepa anotarisirwa kunzi anga achitsvetwa kumabank anozoita kuti tite inonzi acquittal. Asi nekuti takaita dambudziko nezimura system muna December nemuna January yainonotsa mapepa aya kuti abude. Saka mapepa edu akanonoka kubuda kuti timawane. Patakazomawana ndipo list payanga yatobuda. Asi chandoda kutaura ndechekuti even vemabhengi redu ratinobhenga naro vanozviziva kuti hatina kubudisa mari zvinorambidzwa. Asi isu sekambani tiri kutogadzira mabasa kuti vana veZimbabwe vakwanise kuwana mabasa ayo ari kuramba achitaurwa naPresident kuti jobs, jobs, jobs.
Varugare vaudza musangano uyu kuti chinonyanyovarwadza ndechekuti zvakasvibisa kambani yavo, kunyange hazvo vachiti hazvina chokwadi mukati.
Zvino chinhu chinorwadza nekuti zvinoafekta yatingati pachirungu brand rekambani. Brand redu ibrand riri itsva mumaket. Zvino kana roonekwa riri pamalisti iwawo hazviiti zvakanaka. Uye tine mainvestors atinawo ari kuNetherlands. Vakaisa mari kutibetsera kuti kambani isumuke. Hazviiti zvakanaka kana vachiona list, chero vachizviziva havo kuti list iri nezita redu ndere kunyepa. Asi vamwe vanozouya kunyange 50 years from now pavanoona list iyi panenge pasisina zvinoangazomiririra zita achiti hatina kubudisa mari, saka ndonyaya isina kutinakira. Asi chatinongoziva hedu sevanhu vanonamata ndechekuti truth shall always set you free.
Mukuru weZNCC vaChristopher Mugaga vatiwo shuviro yavo ndeyekuti zvabuda mumusangano wavaita zvisvike kumutungamiriri wenyika kuti azive kuti vamwe vevari kupomerwa kubudisa mari zvisiri pamutemo vakachena panyaya idzi.
Nhasi hurukuru yaita yabuda pachena kuti aiwa hapana kunge paitwa yatingatsvakiridzo kana research yakakwana mushure mokunge vanhu vataura nezvelisti, ende zvinoshungurudza zvikuru. Pfungidzo redu ndeyekungoti musangano weZimbabwe National Chamber of Commerce waitika nhasi, musangano uchakwanisa iwo kuti zvataurwa nhasi zvisvike kumutungamiri wenyika, vazive kuti listi yavakawana inoda kutogadziriswa kucheniswa zvikuru vasati vatombotanga kana kutora matanho, sezvo tati tichingozonyaya kuti matanho achatorwa kana vanhu varamba kuzosamba.
VaMugaga vatiwo mabhizimusi ari kunyunyutawo zvikuru achiti hurumende inenge iri kukoshesa mabhizimusi ekunze ichitsikirira vemabhizimusi emuZimbabwe.
Isusu mabhizimisi atakamirira mukada kumatarisa nepachokwadi uchaona kuti pane iri kutaurwa nemukuru wenyika inonzi confidence. Saka kana pakatanga kutaurwa kuti we are open for business but pasina kakuwirirana kuziva kuti chinonzi open for business chii, izvozvo zvinogona kukonzeresa. Ndikurevei kana ndichidaro, ndofunga mukatarisa listi muchaona kuti mutungamiri fungu yazhinji anga achitaura kuti ngatisumudzirane, we are open for business, but mabudiro zvakaita akita sokuti mutungamiri ari kunyanya kuda kukoshesa mabhizimisi ekunze kweZimbabwe tichitarisa kana kuti tichikombera nemabhizimisi emunyika ino. Chikonzero chiri chekuti munokandwa kungofumurwa nguva nenguva. Hausi kuona mabhizimisi ekunze kwenyika achipfumurwa achitaurwa nezvavo kuti kune bhizimisi razodai dai, asi emuno kana uchiti unoita list iri more than 1000 yemakambani ari kutonetsekawo kuti akwanise kuwana kana mari yekunze inova foreign currency.
Mutevedzeri wegurukota anoona nezvemari vaTerence Mukupe vati hurumende yakaita zvayaifunga kuti ndozvingabatsira nyika. VaMukupe vati vese vari kuti vakachena vanofanirwa kutora matanho ekuratidza umboo hwekuti havana mhosva.
Chiri kufanira kungoitika ndechekuti vanhu vakanyorwa vaya vakadomwa ngavaende vanotaurirana nemabhanga avo kuti kana vari vachiri vanhu vanofanira kuzvichenura vozvichenura, kana iri nyaya yekuti zvinhu zvawainzi uri kupomerwa kuti hauna kuunza munyika womari hauna kuunza munyika wakaiunza unobuditsa mapepa ekuratidza kuti wakazviita kana ichokwadi kuti shuwa wakapara mhosva then enda unotaurirana nemakurukota woita senyaya yako yogadziriswa nyika yofambira mberi isusu hatisi kuda kuvhara mabhizimusi hatisi kuda kuti vanhu vaende vajeri but vana vezimbabwe varikungoti mari yedu yezimbabwe ngaidzoke kupi ngaidzoke muzimbabwe ndokuchete zvatiri kuda
vachipindura kunyaya iri kupomerwa hurumende yavamunangagwa yekuti vanhu vakabudisa mari zhinji uye vachizivikanwa munyaya dzezvematongerwo enyika havana kunyorwa mazita avo vamukupe vati vanhu vane ruzivo nezvevamwe vakabudisa mari ngavazivise utungamiriri pamwe nemapurisa
kana munhu ane umbo wekuti kune vakuru vakadaro endai kumapurisa toto ende huyai kwatiri isusu kureserve bank nekuministri mweya neumbowo kuti kuna nhingiuyu waanotoziva kuti akabudisa mari ende ndosaka muchiona kune whistle blowers fund yekuti ukatouya nenyaya dzakadaro tinotokupawo mugove wako saka totodzitsvaga nyaya dzakadaro
kwetari nemukurumbira munyika vatendai biti vatiwo mutemo yenyika haina kugadziriswa zvakakwana kuti ubate vanobudisa mari uye vakakurudzira kuti kunyatsonyorwa mutemo unobata vanobudisa mari
mutemo watinawo hauna kunyatsogadzirwa mushe kuti ubate nyaya dzeexternalization nokuti externalization zvinongoreva kuti waburitsa mari yekunze kwedzimwe nyika isingatenge munomu but maus dollar akutenga munomu is no longer external currency whereas pakaitwa mutemo wa1996 waingofocusa kuti tine zimbabwen dollar tine us dollar hatisina zimbabwen dollar so that means mari yekunze ndo yatoo mari yemunomu so you can't externalize iyo mari yacho yatoo yemunomu saka ngatichinyatsogadzirai kuti tinorevei kana tichi tiri kuita externalization chechituo chanyanyobata zimbabwe maillicit financial flows senga $15 billion emadiamonds akaburitswa yayi so ngatiitei mutemo unodzira nemaillicit financial flows brand new law because hatina
vemabhizimusi vatiwo hapana tsananguro yakazara inoratidza kuti chinonzi externalization yemari chii uye chii chinonzi nehurumende illicit financial flows ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.